ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu zanasi. Chishanu mbuzi 11, 2016. Nyaya ye kushomeka kwe mari yokanganisa kufambiswa kwe mabasa muzvikoro. Vathio Bronelhurst vakabatsira kuuraya shumba yainge iine mukurumbira siso vanonzi nedare havana mhosva nekuti hapana umbowo wakakwana kuti vachuchiswe. Bato rePDP rinoti riri kuronga kukurudzira vanopikisa kuti vamire kukweretesa hurumende mari nekuti haisi kushandiswa zvakanaka. Vaimbove vashandi vemakambani anochera mangoda kwachiyadzwa vanoti vari kudya nhoko dzezvironda mushure mekunge makambani avaishandira akatorerwa maresinesi ekushanda. Muchirongwa chatinotaura nevaimbi nhasi tine hurukuro nemuimbi Tatenda Seth Mahachi anoimba dzimbo dzechitendero. Vatambi venhabvu veZimbabwe vane mukurumbira vave mukamba kugadzirira mutambo wavo wekuratidzana masimba neTanzania. Vatambi venhabvu veZimbabwe vane mukurumbira vave mukamba mukugadzirira mutambo wavo wekuratidzana simba neTanzania. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 a.m. 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz. Musakanganwe kutifarira pa Facebook nekudzvinya pakanzi like pa page redu reVOA Shona.